hatina dzimwe nhaurirano dzatakazoita futi nehurumende, hapasati paita nhaurirano dzokuti tizive kuti kubva iko zvino muna September tichapuwa mari.
Vadzatsunga, takaona mune rimwe bepanhau vachitaura nenyaya yekuti vashandi vehurumende vachange vachiwedzerwa nezvikamu zvinoita 90% kumihoro yavo iri mumari yemunyika, uyewo mari yekubatsirikana ichakwira kubva pa$175 kuenda pa$200. Zvakamira sei izvo?
Hongu pane nyaya dzakabuda mune rimwe bepanhau dzichiita sokuti dzabva kuna mai Alexander vaitinzi ndo vakataura mashoko iwavo, asi isu takazoona kuti ivo havana kunge vataura nomutoro wenhau iwoyo nezvemafiga akabuda ipapo. Saka zvimwe zvatingada kutaura iko zvino ndezvokuti isu takatongomirirawo kuti tiisedzwe, taifunga kuti svondo rapfuura iri hurumende ichatiedza kuti tinotaura nezve mari yavari kuda kuwedzera iyoyo. Saka ndo zvatiri kungotarisira. Chatinongotoziva ndechekuti isu sevashandi vehurumende tichaita musangano wedu musi wemuvhuro kuti titaure nezvekuti zvinoitwa sei kana hurumende isiri kutiedza, uye kuti hatigoni kubva pachiga chokuti isu tinoda 540.
Asi tomboti mari idzodzi dzawedzerwa vashandi vehurumende dzakataurwa mune rimwe bepanhau idzi, mungaona here dzichiita kuti mushandi ararame?
Hatichakwanisi kutaura kuti kana vakatiwedzera kuti tii tinenge taapati kana kuti tinenge taapati. Hatikwanisi kutaura nokuti hatisi kuziva kuti vari kuda kutiwedzera marii.